Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 7/10/2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvavari kuti mhosva doesn't make sense. Saka hapana munhu anovhuma chinhu chisinganzwisisiki kuti chinobva kupi chichienda kupi.
Gweta rinomirira mutori wenhau Mududhuzi Matutu rinoti mhosva dziri kuda kupomerwa Matutu hadzinzwisisiki uye hadzina nemusoro wese.
Isu semisa Zimbabwe tine ukama hwatagara tichitraya kuronga nemapurisa kuti kana paine zvinhu zviripo zvavanofungidzira kuti vatori venhau vakanganisa, hatikurudziri kuti vatori venhau vabatwe mbumburu vachitorwa mudzimba dzavo vasingafungiri kana kuti vasingazivi.
Sangano remisa Zimbabwe rinokurudzira vezvomutemo kuti kana paine zvavasingafari nazvo pamusoro penhau vaende kuZimbabwe Media Commission kuti vanotaura zvinyunyuto zvavo. America inoyambira nyika 14 zhinji dzacho dziri muAfrica kuti Russia iri kudzitengesera zvirimwa zvakabiwa kuUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta rinomirira mutori wenhau Mududhuzi Matutu vanqovani Stole vanoti mhosva dziri kupomerwa Matutu hadzinzwisisiki uye hadzina zvadzinoreva. Matutu anga akavanda mapurisa kwesvondo rose kubva zvaanzwa kuti pane vanhu vakasvika pamba pake vachimutsvaka. VaStole vanoti Matutu akaenda kumapurisa nezuro uko akanoudzwa mhosva yaanganzi akapara vachiti zvakataurwa nemapurisa hazvina nomusoro wese. VaStole vati chavanoona ndechekuti mapurisa ari kuedza kupomera Matutu mhosva yokunyomba nekusvibisa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, izvo vanoti vakamirira chose sezvo Matutu asingabvumi mhosva iyi. Ngatinzwei hurukuro yatakaita navaStole Maneru ane zuro.
Right, Mududhuzi Matutu aenda kupolisi sezotanga takabvumirana nemapurisa kuti achauya. Saka aenda kupolisi vakasvika vachimuchaja necharge yeundermining the authority of the president, which is section 33 of the Criminal Procedure and Evidence Act. Aisawand in question statement.
Ari kubvuma here mhosva yaari kupomerwa? Iye akanga ataura chii?
Iye anga pekutanga hakuna zvavari kuti mhosva doesn't make sense. Saka hapana munhu anovhuma chinhu chisinganzwisisiki kuti chinobva kupi chichienda kupi. There is a tweet that is allegedly to have been sent by him, and that tweet talks about drinking at a certain bar. What he was drinking, we are not being told. Whether he was drinking beer, whether he was drinking tea or any type of beverage. So those who allege vanofarira kubudira pachena kuti vari kuti chii chaizvo chaizvo. That's the problem with that child. And therefore we're not prepared to assist them in any way. Havasati vatora statement ya president ED. Saka ndozvinonetsa.
Inotarisirwa kuenda kumatare dzimhosva rini kana ichienda?
Well, hatisati taziva kuti vari kuda kuti tiende rini. Chatoziva ndechekuti havasati vapedza my investigations, they have charged him formally, and we are still working on that. We are expecting it, so we are prepared for it. Whatever that will throw it at to us, we will deal with it.
Asi iye akasimba ake, arikumba kwake.
Yes, arikumba kwake.
Abo vange vari gweta rinomirira mutori wenhau Mududuzi Matutu vakovani stole vari parunare kuBulawayo nestudio 7. Zvichakadaro, sangano remisa Zimbabwe rinoti basa revatori venhau rinobvumidzwa pasi pemutemo wenyika richiti rinokurudzira vezvemutemo kuti kana paine zvavasingafari nazvo vaende kuZimbabwe Media Commission kuti vanotaura zvinyunyuto zvavo. Sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rave padanho riri pamusoro muhurukuro nemagweta avo nemapato akasiyana-siyana pamusoro pemashandiro evatori venhau, vachiti vatori venhau vanogona kuvhiringwa, kusungwa kana kurohwa vari pakati pekuita basa ravo zvikuru sei nyika yatarisana nesarudzo huru gore rinouya.
Misa Zimbabwe, isu tinoona nyaya kufambiswa kwemashoko iri chiri chunhu chiri mubumbiro redu remutemo, nyaya yefreedom of speech, freedom of expression, nyaya yekutaura, kufambiswa, kutambidzana kwemashoko zvirimo mubumbiro remutemo weZimbabwe. Saka zvinhu zvatinotora kuti zvinhu zvakatikoshera, uye vose vangava nechekuita nenyaya dzekufambiswa kwemashoko kana kubudiswa kwavo vatori venhau vangafanirwa kukosheswa pavanoita basa ravo. Isu semisa Zimbabwe tine ukama hwatagara tichitraya kuronga nemapurisa kuti kana paine zvinhu zviripo zvavanofungidzira kuti vatori venhau vakanganisa, hatikurudziri kuti vatori venhau vabatwe mbumburu vachitorwa mudzimba dzavo vasingafungiri kana kuti vasingazivi. Kana paine zvinenge zvavanofungidzira kuti zvakanganiswa, tinokurudzira vemutemo kuti vaende kuZimbabwe Media Commission kana kuVoluntary Media Council of Zimbabwe kuti vanotaura zvinyunyuto zvavo kuti zvigadziriswe pavanenge vachifungidzira kuti paita dambudziko. Nekuti tinoona kuti nyaya dzekushungurudzwa kana kukanganiswa kwavatopi venhau dzikaramba dzichiwanda zvinokanganisa kunyangwe imeji yedu senyika yeZimbabwe. Takatarisana nenyaya yekuuya kwemaelections kana kuti sarudzo dziri pamberi pedu, ticharambazve tichikurudzira uye isu semisa Zimbabwe ticharamba tichiita zvirongwa zvinosanganisira vane chekuita nemitemo, mapurisa nevamwe vakadaro, kuti vazive basa rekukosha kwebasa remutoro wenhau, uye kuti kana mutoro wenhau ari mundima asarohwa nehana kuti pamwe ndingapedzisira ndava kumapurisa, pamwe ndingapedzisira ndavhiringwa kana ndarohwa ndava nemavanga nekuda kwebasa rangu.
Imi semisa Zimbabwe muri kuitei pamusoro pemabatirwo ari kuitwa vatori venhau sezvatiri kuramba tichiona izvi?
Isu semisa Zimbabwe pandiri kutaura nemi zvino, tava pachidanho chakakwirira chekuinigeja maloyers edu, chekuinigeja nemapato akasiyana-siyana kuti vanzwisise kushanda kwemutoro wenhau kuti kwakakosherei panyika yedu, kwakakosherei padungamunhu rinonzi Zimbabweni, kuti anzwisise basa ravatori venhau uye vasatorwa zvisingoti pavangofungidzirwa vobatwa nekola, pavangofungidzirwa vosumudzwa nenzeve. Aiwa, vatori venhau vanofanira kuita basa ravo vakasununguka, vasingavhunduki, vasingatyi. Takatarisana nesarudzo dziri kuuya mugore ra2023. Ndokurudzire yedu semisa Zimbabwe, uye ndozvatiri kuita mapurogiramu andati vana vanzwisise basa revatori venhau.
Takatarisa panyaya yamududhuzi Matutu, munotii nayo?
Panyaya yavamatutu, aiwa, tinoti kana paine zvinyunyuto pane zvavakabudisa padande mutande kana pane zvavakabudisa paindaneti, vanhu vakasununguka vemutemo kuenda kuZimbabwe Media Commission kana kuenda kuVoluntary Media Council of Zimbabwe, kwete kukweva vatori venhau nebhande vachiswa kuchiturongo kana kumatare nenyaya dzezvavanenge vataura, kwete.
Avo vange vari sachigaro vesangano remisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunare kuHarare neStudio 7. Gomnyokota rezvezvicherwa vaWinston Chitando vanoti zuva ranezuro izuva risingakanganwike kubva pakaitika njodzi yemugodhi weKamandama. VaChitando vakataura mashoko aya paungano yakaitwa nekambani yeHwange Colliery Mine ichicherechedza zuva rekufa kwevashandi vemugodhi mazana mana nemakumi maviri nevanomwe 427 mugore ra1972. Munyori wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaCotton Ndlovu vanoti sesangano dai zuva ra6/10 raitwa zuva rinocherechedzwa nenyika gore roga roga kana kuti National Holiday. VaChitando vakaita musangano nechirikadzi nenherera dzevakasara avo vari kuchema nerekuti Hwange Colliery Company yakavarasa.
A day in our history which will never be erased from our memory.
Izuva ranasi izuva rokuti atingapoti tarikanganiwa kuzuva ranasi.
This was dedicated by the administrator. Happened, Hwange Colliery Company has since re-examined the way it runs its operations. But not only that, the whole entire mining industry in the country has re-examined the way it runs its affairs to make sure that particular attention is met on safety.
Hwange Colliery Company. So zvalewana atinava administrator kuti imuringisisa kuti iHwange Colliery Company ingamaina chini zvipoto endi asikumutikana kuHwange Colliery Company chetezvo zvikumutikana kuimaining sector yose kana kuti gapo ravanhu vanomaina mari vanochamarasha vose muZimbabwe vanokuda kuningisa kuti vakatambate chini kuti vashingi veshinge veri safe kana veshinge vakatavirichika.
Avo vange vari gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando. Mumiriri weHwange muparamende vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaFortune Molokele vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumararamiro echirikadzi nenherera idzi. Chero hazvo kambani yeHwange Colliery Mine yakambomiramira mumakore apfuura.
Nhasi zuva guru kuHwange tiri kurangarira vanhu vakashaya munjodzi yemugodhi yakaitika 6/10/1972. Gore rino tiri kurangarira 50 years. Saka nhasi vanhu vanga vazara kuKamandama Memorial Site, ndokune mugodhi wavazozara pavanhu pavakapera pavakashayika 1972. Kwange kune vaenzi vanosanganisira Minister of Mines and Minerals, Minister of Mines and Mining Development, Honorable Winston Chitando. Kwakurukura nyaya dzakawanda. Imwe nyaya ndeyekuti vanhu vakawanda vari kuti isisi ndisi mhuri yevanhu vakashaya, hatisi kuwana rubatsiro rutsigiro rwakawanda ruchibva kukambani yemarasha yemugodhi. Satirurangarira kuti kwazoitika meeting pakati peshirikadzi nedzimwe nhengo dzemhuri dzacho kuti vataure naminista munyaya iyoyo. Saka tirirangira kuti Totalsat Company ichaedza kuvabatsira munzira dzakasiyana siyana sevanhu vacho vakasara vashaikirwa mweya vanga vachishanda mumugodhi.
Kumashure uku panga pasina here humwe urongwawo hwamunozivawo hwekuti kambani yeHwange Colliery yanga ichimbovabatsirawo nedzimwe nzira?
Kutaura chokwadi, kambani yakamboenza makore afuura kubatsira. Zviri kuitwa ndezvekuti kambani mazuva ano yanga ine maproblems, ine madambudziko, saka yakazoregera kubatsira. Saka I think nhasi ndozvaitika kuti vanhu vacheme kuti mati makatitikangana sevanhu. Saka totalisa kuti musangano waitwa naminister of mines vabvumirana kuti vachaedza kuti vatange patsva kubatsira vanhu ava.
Imo muHwange umu sedhorobha rinoitwa zvemigodhi zvakanyanya, vanhu vari kuraramawo zvakadii munguva yatiri mazuva anoi?
Kutaura chokwadi, vanhu vari kurarama zvakaoma. Upenyu uri kunetsa mazuva ano, zvinhu zviri kunetsa mazuva ano. Saa vakawanda havasi kushanda, vanozviitira zvavanogona kuita mazuva ese, zvinonzi muchirungu informal sector, vachiita mavendors, vachiita chichi. But maramira acho ati raiti fumo inika na kumira mushi. Saka kudara kwa kwanza uchina kizakara kwa inge but mazivano utenyo wakati utamporo.
Mumiri wewange muparamende vari nengo ya Citizens Coalition for Change wa Fortune Molokele wa chitora parunare na Evans Sininga we Studio 7. Chombo tarisa ziri mumapepa nau anasi. Newsday mune nyaya inoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga varora Colonel Mini Yotavo Baloyi izvi zvinonzi zvakabuda panguva yaiverengwa vanhu munyika kana kuti census apo vaChiwenga vakabvunzwa kuti vakarara pamba pavo ndivanani vaChiwenga vanonzi vakapindura vachiti ndivo nemudiwa wavo Baloyi nevana. Munyuzde makare mune nyaya inoti hurumende yaiswa parumano nevarimi vechibage vari kuda kubhadharwa nemari yekunze. Varimi vechibage vanoda kubhadharwa mazana matatu ane makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti US$390 patani roga roga. Inova mari yavaibhadharwa mugore ra2018 pasati pava kushandiswa mari yemunyika. Bepanauri padande mutande rezimlife.com rinoti mutumbi waDr. Alex Magaisa uchaendeswa kumusha kuZimbabwe kunochekerwa ikoko. Pari zvino hama dzavo dziri kufambira magwaro ekuti vagoendeswa kuZimbabwe. Dr. Magaisa vakashaikira kuBritain nemusi wesvondo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini vashamarari veStudio 7. Ini ndinonzi Gweja Masondo. Ndikuno kuMpumalanga, South Africa. Vachamisa yava nguva zvino yekuti mubude mucomfort zone yeHarare. Masities mamuri munana Chitungwiza munana Mount Pleasant mamunenge muchiona vanhu vachikuumbirirai kana muchitaura misangano budai imomo muende kwabvukururu muende mumaruzevha muende mose munana Mberengwa kunana Zibanga kwese muchipinda munana Musume Masasi mumboisa matende kumaruzevha muchifamba muchiparidza shandukwe kana mukasadero zvokwadi munoramba muchingochema vanhu vachipiwa zvimatochi nezvimapuresi vachibraidwa nembeu nezvifertilizer kunana Chiredzo vachingoramba vachingovhotera zvamupeu. Pindai mumarural areas, pindai mukontesti imomo zvakasimba. Mune basa, mune basa, mune basa guru rokuti mukagara imomo ka mumadhorobha imomo munongoona imomo kuno kumaruzevha moroga. Saka ndinokumbira mupinde mumaruzevha.
Pazoi mure Zimbabwe, zita ndiVictor Shava. Ndinotoda imwari atinzwawo isu vose vana veZimbabwe. Takwanisa kufa mukomana pachigaro takadai kubvira tadawo nguva yareba dai mwari atinzwawo tabatana isu tinoda mukomana uyudai tawewedzekwawo mazuva akawanda ekurarama tione nyika ine mukomana wechidiki zvimadhara hava kutowestira taime toda kuona vechidiki tinokutendai mese vanodawo mukomana wechidiki. Kumane uchidiki ngapinde chinzvimbo ndechake.
inonzi masocha ndiri pano paBotswana. Nyaya yangu ili panawo yanonzi tafadzwa mugwadi uyo. Varume, murume uyo andione kuti murume akazvarwa nemukadzi sevamwe vanhu vakazvarwa nevakadzi. Nekuti nyaya yake namapurisa inyaya inorwadza. Nawe anonzi mutsvangwa uyo inyaya inorwadza. Vanhu vezanupepa vanoramba vachitisira nyaya kumapurisa, mapurisa vaite basa ravo. Panaita idzamara kusvika nhasi uno mapurisa basa ravo raakaita rinobatika nderipi. Chavangatitaura kuti siyai nyaya iri kumapurisa vaite basa ravo. Nhasi uno murandakadzi uyo wadhisapiswa zvakare pamberi pevanhu vanhu vachiona vachiziva. Vakaona maeyewitness vari kuziva gumbo hwese huri pachena, asi mapurisa vari kutiza panyaya iyoyo zvakare. Vakuno creator dzavo nyaya dzekuti yanga iri boyfriend chichi, whether yanga iri boyfriend, ko boyfriend yacho haibatwi here, zvokuti haisi ZANU-PF kana kuti chii vanoda kudefenda, zvokuti haisi ZANU-PF. Vapinda papi pakuti ZANU-PF yo ari mapurisa uyo anonzi Ponya tuyo hana kana chinozikamwa iye uya. That's why uchona kuti zvinhu zvikaitika kuMDC vanhu vaka imestudio seri mukafona nokutaura kuti ndiri busy, ndakagodai, zvikagodai. Inyaya yekuti haana chaanoziva, haana chaanokwanisa kutaura, handi maabona. So ngatiregei kuramba tichingovhariwa nemazuva neZANU-PF nemazipurisa avo.
Asi nhaya ndatumirira audio ndinoti ina ndipozi kuti zvinofamba sei kana ZANU-PF ichiita sokuti vanodiwa navanhu steriki. Ndashanya kushava nokuisunder midlands, ndasvika murenki muya mandava muya. Kubva makuseni vanhu vanga vachibvariswa musika. Papane meeting dzezanupf hanoti dzanga dziri dzehadzo, asi vanhu vese vavhariswa musika murenki chaimo chaimo. Mamusingatendi kuti munhu apinde uchinzi mozotanga kuvhura na10. Kune misika miviri iri kuseri kuya, yose yanga yakavhakwa. Vanhu vese vachinzi ngavatanga vamboenda kumitini. Hashi, but why vanhu ipapo ndipanenge vachiwara kudlavo vachanokuraramisawo mhuri dzavo? Hatimaona mabhazi panouya pa vachitekesa zvinhu zvavo vachidini vachionawo zvimari. Vamwe vachienda kunotenga kumusika kuya vachiodha vachidzokera kumareserve. But misika yose iya zvavhagwa zvose izvozvo. Nokuti kune miting yeZANU-PF. Kuvanhu vese vanoda kuZANU-PF ino, iye ZANU-PF yacho haizivi kuna vanhu. Chavanongofunga matumba avo kuti handava kurwadziwa sinamboita mari dai vaitawo kuda kwavo vanzirowo vanhu vanotambura kudai kurongwa. Zvinhu dei utongo hutwa hwokutonga nesando hwapera. Aiwa, ndinokutendai.
Ndika ndini mudiwa zvanaka ndiri pano pamasikeri. Ndaida kutaura maringe nekusakatiswa kunoita vanhu neZANU-PF. ZANU-PF zviri pachena kuti yatadza kutungamirira nyika, yava kushandisa makoronyera kumagara nanda vanhu vanogarira maoko kunzi imhondi. Vanhu ivavo tikavatarisa vanoti vanoshandira musangano weZANU-PF, mapurisa anoshandira musangano weZANU-PF. Saka tichabuda munyika ndechipi? VaMunangagwa apa vakatarisana nemasankisheni. Masankisheni akaitwa kubudikidza nekutyora kodzero dzevanhu. Saka masankisheni anozobva sei ivo vachityora mutemo? Bumbiri remutemo vari kurityora, vari kunyikidhinepa vanhu, vachinyangarisa vanhu vasiti akafira mberi. Saka mangwana vomuka vachitaura nenyaya yemasankisheni, zvinozotambirwa sei ivo vachitsakatisa vanhu? VaMunangagwa ngavachinje maitiro avo nokuita senyoka kuti uku iri kuruma uku iri kufurizira. Hazvina kunaka maitiro akadai, hausi utongo hwejekerere hwatinotarisa isu vana veZimbabwe. Zviri pachena kuti njuga dzavaremera VaMunangagwa ngavabve pachituro, nekuti mapurisa azara mumugwagwa ari kusecha homwe dzevanhu. Korapisheni yatekeshera, ivo vari kuti vari kugona basa. Ndekupi kugona basa kwavanoita VaMunangagwa?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Ko vanhukadzi muri kupiko? Tinoda kunzwa zvamunofungawo pane zvose zviri kutora nzvimbo. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti mashoko ari kutaurwa kuti Russia iri kuba zvirimwa zveUkraine ichitengesa ane chokwadi mukati. Mwedzi wapera, America yakayambira kuti Russia iri kuba zvirimwa zveUkraine ichizvitengesera nyika dzekuAfrica. America yakatiwo Russia iri kudzivirira zvirimwa zvatengeswa neUkraine kuti zviende kunyika dzakazvitenga. Vachitaura kuvatori venhau kubva kumahofisi avo eState Department pamusoro pemamiriro akaita zvokudya pasi pose zvichitevera kurwiswa kweUkraine neRussia, vaBlinken vakati hondo iyi yakakanganisa nyaya dzezvokudya pasi pose. America yakatumira magwaro kunyika gumi nena, zhinji dzacho dziri muAfrica uye dziri mukati menzara, ichizivisa kuti Russia iri kuvatengesera zvirimwa zvakabiwa kuUkraine.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gweta rinomirira mutori wenhau Mudhudhuzi Matutu rinoti mhosva dziri kuda kupomerwa Matutu hadzinzwisisiki uye hadzina nemusoro wese. Sangano reMisa Zimbabwe rinokurudzira vezvomutemo kuti kana paine zvavasingafari nazvo pamutori wenhau vaende kuZimbabwe Media Commission kuti vanotaura zvinyunyuto zvavo. America inoyambira nyika gumi nena, zhinji dzacho dziri muAfrica, kuti Russia iri kudzitengesera zvirimwa zvakabiwa kuUkraine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.